kwazi mburi ya Zimbabwe ndino mgamchira mchirongwa chedu chewe chidiki chatino kupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa mabasa emurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara uyo akapambwa akatsakatika makore mana akadarika. Muchirongwa tina vaElvis Mugari umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu vamugari vanobatawo zvepolitics. Angari umwewo wechidiki akakwikwidza musarudzo dza2018 akazvimirira nechirongwa chinoti maindependent candidate. Ngatiendei kuna vamugari tinzwewo maondero avo pamusoro penyaya yatiri kukurukura muchirongwa nhasi. Vamugari, tinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa.
Ndinotenda vahove. Nyaya iripo inyaya inotisuruwadza zvikuru. 4 years kana kuti makore mana after vadzamara vapambwa zvisiri pamutemo vatorwa nevanhu vatinofungidzira kuti vakanga vatumwa nehurumende yaivapo hurumende yaRobert Mugabe kana kuti hurumende yeZANU-PF. But kubva zuva ravatorwa musi wa9 March 2015 hatina kumbonzwa kuti vadzamara vari kupi kusvika pazuva ranhasi. Asi isu sevarwiri vekodzero dzevanhu uye zvakare semunhu akamboshanda navadzamara kwenguva yakareba kusvika zuva ravatorwa, tiri kudimanda justice kuna vadzamara. Toda kuti tizive kuti chii chakaitika kuna vadzamara uye vadzamara pavakatorwa vakatorerwei ende chii chakaitika.
Tichiri panyaya yekutsakatika kwakaita vadzamara, tiudzewo maondero enyu pamusoro pekuferefeta kwakaitwa neHigh Court muna 2015 apo vakati mapurisa vanofanirwa kuzivisa mhuri yavadzamara uyezve vagari vemuZimbabwe mafambiro ari kuita investigation yavo iyo yakanangana nokutsvaga vadzamara.
Hatina kumbobvira tawana update kana kuti hatina kumbobvira taziviswa nemapurisa nemaCIO kana kuti nevasori kuti chii chakaitika kana kuti pamainvestigations avari kuita kubva mugore ra2015 kusvika nhasi chii chavawana. Hatina. Zvinotitaridza izvo vahove kuti mapurisa, vasori neeven hurumende yeZimbabwe inonatsokuziva kuti chii chakaitika kuna vadzamara ende havati kuda kutiudza.
Vadzamara vakatsakatika apo panga paine hurumende yavamugabe. Seumwewo chidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tiudzewo kuti nemaondero enyu hurumende yavamunangagwa inoremekedza here kodzero dzevanhu? Pane musiyano here?
Vahove, hapana musiyano vahove pakati pehurumende yaRobert Mugabe nehurumende yavamunangagwa. Kana ukapfekedza gudo hembe kana kuti sutu hariite munhu rinoramba riri gudo. Hurumende yavamunangagwa yatadza zvachose kuremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende yavamunangagwa yatadza zvachose kuziva ukoshi kana kuti kukosha kwakaita bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Muna Augustimo vanhu vakapfurwa nemasoja vakafa. Muna January vanhu vakapfurwa vakafa. Izvezvi vanhu vari kusungwa, vanhu vakarepewa, vanhu vakaurayiwa. Isu vamwe tinorwira kodzero dzevanhu takatiza tiri kutsvaga upoteri muSouth Africa. Izvozvo zvoga zvinotitaridza kuti hurumende yamunangagwa haikwanisi kucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Aiwa vamugari, taakusvika kumagumo echirongwa mukoma. Mubvunzo wangu wokupedzisira, chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyika iendere mberi uyezve pave neruremekedzo kwekodzero dzevanhu munyika? Hurumende iyi yavamunangagwa inofanirwa kuitei?
Vahove, kuti nyika yese ienderere kumberi panofanirwa kunge pane remekedzo nyaya yebumbiro remutemo yatinoti muchirungu constitution. Takabuda mugore ra2013 nebumbiro remutemo itsva. Patinotinetsa nhasi ndechekuti tine more than 400 mitemo iri inconsistent with the constitution kana kuti zvisingaenderani nebumbiro remutemo. Mitemo iyoyo inopfuura mazana mana inofanirwa kuti ibviswe kana kuti inofanirwa kuti ivandudzwe yetwa aligned with the constitution of the Republic of Zimbabwe. Kana izvozvo zvisina kuitika nyika haienderere kumberi.
Elvis Mugari umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Aiwa mukoma, tinotenda nokupinda muchirongwa. Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei pachirongwa Zing Connection nemusi wechipiri. Vanoda kukurukura neni, ngatisanganei padande mutande paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu, BigMyke3. Nguva ndiyo yapera. Anokuonekai nemufaro, zita rangu ndi Mike Hove. Bye bye.